Masikati akanaka vatereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechina mbudzi 3rd 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Nepfenyuro dzemumatunhu dzoendesa zvichemo zvadzo kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa. Vanhu vakawanda vanoti ZANU-PF haina mukana wokukunda musarudzo dzegore rinouya. Mapato anopikisa anoti upfumi hunava Mugabe hunofanirwa kuongororwa kuti vakahuwana sei. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro dzekumatunhu dziri kusangana muHarare kuti dzibude negwaro rekuendesa kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa, vachiudza kuti ipe marezenisi nepfenyuro dzemumatunhu pamwe nekugadzirisa mitemo inombuchikidza vatori venhau pamwe nekuvhiringa kufambiswa kwemashoko. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Vakaronga musangano wanhasi veZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZACRAS vanoti varonga musangano uyu kuti vaone kuti vangataure sei nehurumende yava Mnangagwa, iyo iri kuratidza kuti inoda kunzwa kubva kuvanhu nemasangano akasiyana-siyana kuti nyika ingafambire mberi sei. Mukuru weZACRAS Muzvare Vivian Marara vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzesangano ravo dzipiwe marezenesi uye dzinokwanisa kutoenda pamhepo kana izvi zvikaitika.
Vamunangagwa vari kuratidza kuti vari kuda kutaurana nevanhu uye kuteerera zvichemo zvevanhu nekutaura nevamwe vanhu vatatisingachataure navo senyika. Saka tinovimba kuti pamabasa aya avari kuita ekutaurana nevanhu nesuwo vachakwanisa kunzwawo zvichemo zvedu, uye munhu achazouya ari Minister of Information akwanisewo kunzwa nyaya dzedu uye oita kuti maresines apiwe nefemiro dzemunharaunda.
Mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku avo vari mumusangano uyu vanoti vanotarisira kuti pachave nekutaurirana kwakanaka pakati pavo nehurumende itsva nenhepfenyuro dzematunhu.
Saka tinotarisira kuti kuchave nekutaudzana kwakanaka sezvo hurumende itsva iyi yakatiyo yakuda kutaudzana nevanhu vakasiyana-siyana. Vanhu vainzi vatengesi pakutaudzana ikoko, nyaya yemacommunity radio inobva yapindawo paine donzvo rekuti achivhurwa avepo kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
Vamasuku vanoti nepfenyuro dzemumatunhu dzinoburitsa nyaya dzinoitika muvanhu idzo dzisingabude munepfenyuro dzinotipfenyura munyika kana pasi rese. Mukuru wekumakomo Community Radio Station yekwamutare Muzvare Evidence Chenjerai vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti hurumende yava Mnangagwa ichagadzirisa dambudziko ravo guru rekushaya rezenesi.
Tiri kutarisira kuti vakurumidze kuitawo call for licensing for macommunity radio stations tikwanisewo kubroadcasta, because macommunity said ato very ready, isusu achina titori ready.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Sofia Mapuranga anoti kuvhurwa kwenhepfenyuro dzekumatunhu kunoitawo kuti pave nemabasa kuvatapi venhau munyika.
Tiri kuona kuti taita dambudziko rekuti vatori venhau hatina kwokuburitsa nhau dzedu. Kukatarisa international level, nhau dzinonyanya kubuda ndedze national level, of which macommunity issues anozongouya kana ane national something chiri attached to it.
Hurumende yava Mugabe yaitsika-tsika panyaya yekupa marezinesi kunepfenyuro dzemumatunhu, uye yaiti nhengo dzeZACRAS dzaipiwa mari nenyika dzaironga kubvisa hurumende yavo pachigaro. Asi vamasuku vati zvakabuda pachena kuti vange vasina chinangwa chekubvisa hurumende iyi pachigaro sezvo yakazobviswa nevanhu vemuno vechiuto vaitove muhurumende yacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vakawanda vanoti ZANU-PF haina mukana wokukunda musarudzo dzegore rinouya sezvo chimwe chikwata chairwira masimba cheG40 chichikwanisa kuita zveshaisano. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti nekuda kwekuti chikwata cheG40 chakakundwa pakurwisana kwavaiita muZANU-PF nechikwata cheLacoste kutora masimba emutungamiri wenyika, nhengo dzacho dzinokwanisa kusavhotera mutungamiri mutsva webatu uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya. zvikwata zviviri izvi zvinoti G-Fort icho chaitsigira amai Grace Mugabe neLacoste icho chinotsigira vamunangagwa zvairwira kutora masimba kana vamugabe vachinge vabva pachigaro. Kunyange zvanga zvave pachena kuti chikwata cheG40 chainge chave nemukana wakakura wekutora masimba mushure mekudzingwa kwavamunangagwa mubato pamwe nemuhurumende, kupindira kwemasoja kwakamutsiridza mukana weLacoste izvo zvakaita kuti vamunangagwa vatore masimba. Mumwe mudzidzi wepachikoro chikuru cheUniversity of Zimbabwe vaOwen Gorejena vanoti mukana webato rezanupf kukunda musarudzo dzegore rinouya mudiki zvakanyanya. VaGorejena vanoti vanofunga kuti nhengo dzechikwata cheG40 dzichavhotera munhu asiri vamunangagwa sezvo chiitiko chakadai chakamboitika musarudzo dzemuna 2008.
Ndikuti pakati peG4 neLacoste, I don't think it's a unite. Gozi zvakabvira kudhara in 2008 pakarwirwa bhora musango. Then zvokwanisa kungoitika sei mu2018 G4 chokwanisa kungorwira bhora musango. Then kuti munangagwa asati asahuye nemaupcoming elections a2018.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinhoi amai Chipo Munonyara avanoti nhengo dzeG40 dzakarwadziwa nekugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika nekudaro zvitatsiva nekuvhotera nhengo yerimwe bato.
G40 inogona kuvhotera mumwe munhu kwete munangagwa bhosi iratidza kuti yakarwadziwa nokupinda kwavamunangagwa.
Amai Munonyara vanotiwo chimwe chichaita kuti ZANU-PF ikundwe ndechekuti vamugabe avo vaifungidzirwa kuti vanobira sarudzo vanenge vasisipo nekudaro sarudzo dzinenge dzakachena.
Ndifunga kuti ZANU-PF inogona kuwina 2018 wose kana mugabe akabva airiga maelections ezvezvi it will be fair and fine and ichangoona kuti inongodyiwa.
Asi nhengo iyo yechidiki yezanupf yekushekoton muchinhoi Sonai Matura anoti kusawirirana mubato hazvisi zvitsva, asi kana voenda kusarudzo vanobatana kurwisa muvengi wekunze, izvo zvichaitika musarudzo gore rinouya.
Hatingazvitarisire because G4 yanga iri mufunction yezanupf neLacoste yanga iri mufunction yezanupf. Chese chavanhu vamwe chete vabatana varikutungamirwa nacomrade ED Munangagwa vaive president wezanupf. Saka iyi ZANU-PF imwe chete taakubatana tiite maelection tikunde muvengi wa2018 tihwine tikwanise kuti tizotongazve.
Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinhoi vaEdmore Mazarura vanoti kunyange bato rezanupf rakachinja mutungamiri, vanhu vakawanda vanotarisa maitiro akaipa ebato kwete vamunangagwa sedungamunhu. VaMazarura vanotiwo vamunangagwa munhu asingadike nevanhu vanovhota, vakapa muenzaniso wokukundwa kakawanda kwakaitwa vamunangagwa nenhengo yeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaBlessing Chebundo musarudzo dzeparamende muKwekwe Central. Vamwe vanoti bato rezanupf ranga rasviba nekuda kwezvinhu zvakawanda zvinosanganisira uhori hwanga hwatekeshera munyika, kushayikwa kwemabasa, upfumi hwaenda kumawere pamwe nekuvharwa kwemakambani, uko vanoti vamunangagwa vakwanise kugadzirisa sarudzo dzisati dzaitwa kuti vakwezve vanhu. Vanotiwo vamunangagwa munhu anozivikanwa nekukundwa musarudzo dzemunyika pamwe nedzemubato. Vachitaura pavakagadzwa semutungamiri wenyika nechishanu chapfuura, vamunangagwa vakati sarudzo dzichaitwa gore rinouya sezvanga zvakarongwa uye zviri mubumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tereri, tinokukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 PM kusvikana 6:30 PM pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa neVOA dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi. Munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 9:09 AM, 4930-15580-6080 kHz shortwave, nguva dza 4:30 PM kusvikana 6:30 PM nemusi wechina. Tichangezve tichiwanikwa paFacebook page redu reVOA Shona. Asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 PM kusvika na 6:30 p.m. muchiti wana isu pa 909 am 4930 15580 6080 kilohertz shortwave.
Vanhu vakarohwa pamhirizhonga yesarudzo dzemuna 2008 kubhigita West mudunhu remasvingo vanoti havasi kuzovhotera ZANU-PF nekuti yakavachikorera kodzero dzavo. Kirim Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Mbuya zvindisiya Gumira avo vanogara muward 18 vanoti vakatyorwa ruoko nevechidiki veZANU-PF. Vanoti vachafa vachingotsigira bato reMDC inotungamirirwa navamogen Tsvangirai.
Takarohwa tikaenda kumogest maoka akatakwa maoka akazvimba takarohwa ndibhigi nobva muward 18 karohwa ndibhigi munditi kukatore huku dzangu nembudzi tiri mudondo vanhu vavinyangwa kuunde kumusangano vanombatochipamukwa pagogogo kudai tiende noti tanga mukadzi wako ngatange mberi ndotevere sure handindiwo vanoti chidzira vanhu zvokuti nobva muward 18 murani mamunditi
sekuru chamunorwa mulambo vanotiwo havasi kudzokera panyaya yokuvhotera MDCT.
Inini kodzero yangu yekudai inini mu-2008 ndakapondwa zvisikaiti ndikabayiwa ngemapanga ndikandotochwa kumahofisi saka inini pfungwa yangu pandiri pano nyambo dei zviite sei ndinovhotera MDC ndiyo yandairohwerwa handichinji kusvika ndafa.
Amai Nelia Moyana vanoti havachakwanisa kushandisa maoko avo nokuti akatyoka nekurohwa mugore 2008 zvokuti vava kugara vakaenda kuHarare kunorapwa.
Tiri kuchichidzirwa ndakarohwa 2008 asi vari kuya futi vachindichiridzira vatichiti nyima mbeu ndisisu hatizomboregeri kuvhotere MDC nekuti tiri kunyimwa chikafu kana tiri kuizwa tese izvi kuya kuno kuzoya kuzorapwa maponda atakapondwa 2008.
VaZakaria Chapungu vanotiwo vakatyorerwa godzero yavo yekusarudza mutungamiri wavanoda asi rwendo runo hakuna zvakadaro zvinoitika.
Ini ndinorwadziwa nevanhu vanotyora kodzero dzedu kodzero yangu kuvhotera pendinoda tiri kungodai kuvhiringidzwa nevanhu vezanupir saka kubva 2008 ndakarobwa zvakaitisisa ndikaenda kumahospitari nanhasi iyo zvizvi kwendiri kuno kuya kurapwa maronda andakapondwa ne ZANU-PF saka ii ndinoti ndinoramba ndakashinga kusapote pati yendinoda ndinovhotera pendinoda.
Mumwe mugari wemuward 31 amai Sofia Makwenya vanoti vacharamba vakashinga nokuti vakaramba kutyishidzirwa nevanotsigira ZANU-PF.
Ndinobva muward 31 mubhikita East. Isu tinotyisidzirwa tichinzi kana unenge avhota pasipo tinouraya. Saka isu tinoramba takashinga pakurejesta tinonzi indai nemasabhuku makaita dungwe ndoregesta tichityisidzirwa kudero. Saka isu takaramba kutyisidzirwa ticharamba takashinga.
Vanhu vanodarika mazana maviri vakafa uye zviuru nezviuri vakarohwa zvakaipisisa mumhirizhonga yakaitika musarudzo dza2008 asi hapana kana mutsigiri mumwe weZANU-PF akasungwa. Studio 7 haina kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kubhikita East masvingo. Ndini Kiri Mudzamiri. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro iri kutepfenyura iri muWashington DC. MDC inotungamirwa naWalshman Ncube inoti inoda kuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa iferefete kwakaenda mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora anonzi akatsakatika pamangoda ekwachiyadza. Mutauriri webato iri vakurawo nechihwai vanotiwo vanoda kuti midziyo neupfumi hunava Mugabe zviongororwe kuti vakazviwana sei.
Isu chatiri kungotaura ndechekuti vaMnangagwa vavuya vachiratidza nyika, vachida kuratidza nyika kuti vakachena, vachida kuchinja ganda reZANU-PF. Isi chingoziva kuti ZANU-PF izanu pf asi hazvina kushata kuuya vachisiyana navamugabe zvishomanene, asi tiri kungobvunza chete kuti komari yakainge ipi 15 billion kana vamunangagwa vaida kufai kurwisa corruption, ngavatitsvakirewo 15 billion yakatiya yataurwa navamugabe vasati vaeneka, vasati vaenda, vatitaurire kuti 15 billion yakainda kupi. Ivo vamunangagwa votitaurirawo kuchena kwavo, uye tinovotipindurawo kuti kwesu zvatongonzwa kuti ndivo vane kwekwe yose pasi pacho pese papera navamunangagwa, votidavirawo kuti mari yacho iri kuenda kupi uye vakachena kusika papi.
Pazvisungo zvenyizvi mune chimwe chisungo chiri kuti izvo munoda kuti izvo maproperties akanga atorwa navamugabe nemhuri yavo adzorwe kuhurumende. Munoona vamunangagwa vachikwanisa kuzviteza?
Vamunangagwa ndipo patoda kuona kusimba kwavo, ndipo patoda kuona mbabvu dzavo nokusimba kwembabvu dzavo, nemauto edu nokuchena kwavo nekusimba kwavo. Vasarega vanhu vane pamuromo panodivida vamwe, vachizvengana nevamwe nemamwe makwai. Isu tiri kuti vamunangagwa ngavataure vainde vasacha vamunangagwa, vasanyanya kuremekedza kusvika pakuti vasete presidenti siriyo. Tiri kuti toda kuona kubva pana vamugabe apa kuti vainde vandobata vamugabe vavabvunzevo, tongoda mhinduro chete kuti zvinhu zvavanazvo maproperties avanawo aitorwa namayava vachituka vanhu, vachidzingirira vanhu, vachitambudza vana venyika inei, zviri kupi? Ngazvidzoke zviinde kustate. Toda kuzivazve kuti chikoro chavakavaka icho chokumazoo icho vakavaka nemari yavo here mayava nababava, kana kuti vakavakirwa namachinese, kana kuti yaiva donor money yaikanga ichivaka zvikoro izvozvo. Kana chiri chikoro chokutekawa nemadonors, chikoro ngachidzoke kuministry of education.
Imi muri kutaura kwizvo kuti izvo munoda kuti izvo pfumi hunava mugabe hudzorwe kuhurumende. Ko, nyaya yeimmunity inonzi yakapuwa mugabe munoiona sei papa?
Ndo patine dambudziko kakuti immunity yakapuwa vamugabe, maonera tinoita isu seMDC ndezvekuti vakapuwa neZANU-PF, ndezvokuZANU-PF zvavakapuwa neZANU-PF. Vamunangagwa vagoni kutaura vakatimirira isu veMDC, kana kutaura vakamirira vana venyika ino, nokuti havana kumbotibvunza kuti vanhu munofungei, havana kumbobvunza mastakeholders kuti pana former president apa muri kuda kuti vabakwe sei, nokuti tine vanhu vasati taona kusvika nhasi vanoita idzamara nevamwe vakawanda, nevanhu vakarohwa pana 2008 vachirohwa vamugabe vari vanga vachingamirira ZANU-PF. Saka tiri kushamisika kuti vari kumanya kundoti ndavaregerera, vavaregerera ivo vamunangagwa mumwe mavo nemuZANU-PF pamwe, asi vana venyika venyika ino vanova vakatadzikwa navamugabe havasati vabvunziwa kuti vahwikwe vanzvike kuti vanodii.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naWelsh Mncube vakurawo nechihwai vachitaura vari parunhare vari muHarare. Aiwa, ini pangu ini papera. Regai ndichikuendesai kuna Marvelous Muhlanganya uye shasha yedu yesocial media.
Vatereri, tiri kukukokai kuhurukuro dzichange dzichikokerwa neVOA. Hurukuro idzi dzichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa paVOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30, 2017. Dzichange dziri kunguva ya 4:30 PM kusvika na 6:30 PM. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, ibvai maenda paFacebook mubva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi. Aiwa, tinokuchingamidzai pahurukuro dzedu dzatataura nhasi. Ndiro zuva riera tanga tichiramba tichikukokai zvino nhasi makwanisa imi kunge muinesu pano pachirongwa chedu cheStudio 7. Asi tiri kukumbira kuti na 4:30 PM kusvika na 6:30 PM munge muri pano tichitaura isu nezvichange zvichibuda pahurukuro dzedu dzanhasi dzichange dziri kukokerwa neVOA ipo pano paStudio 7. Regai timbochingamidza vari pano paFacebook
Facebook page yedu VOA Shona. Tina Bernard Memtsi Mapungwana arikuti iye no one is going to vote G40. That's rubbish. Vanhu vakakwana here vangavhotere vana kasuku here. Philip Safla Boka arikuti fee ndapinda pachirongwa aiwa tinokuchingamidzai. Lynette Mutsei wa Mutero hanzi horaiti vamwe varikutaura ivo pane nhau dzanga dziri kuverengwa idzo na Rachel To achangobva kubva imo muno mustudio. Asi pari zvino tiri kuda kuti titaure zvedu nezvehurukuro dzichange dziripo nhasi dziri kutarisa idzo kuti remangwana renyika rinenge rakamira sei. Isaac Mofu ari kuti inene ndiri kuno kuskies kubulawayo aiwa makadii mukoma Isaac. Lynette Mutsei wa Mutero hanzi sisi marvelous tiripo aiwa tiri kukuchingamidzai tichaona Kennedy Manyukuru hanzi Dubai fe mukoma tichaona kwakadii kuDubai uko uyezve musakanga nokuti na 4:30 ipo pano pa Studio 7 Facebook page yedu yeshona tichange tiri ku live streamer kubva nguva dza 4:30 kusvika na 6:30 saka tuda kunzwa pfungwa dzenyu. Plax Makonyonga ari kuti hanzi tiri pano aiwa tinokuchingamidza ita tenda ti mangezi abva akanda namba dzake akati ndifonerei aiwa tichakufonerai. Fidelis Nyawundi hanzi tiripo takateerera regai tiende kune muteereri wedu uyezve musakanga nokuti dzvanyai pakanzi share kuitira kuti tione takawanda. Hello.
Hello, magari.
Aiwa tiri wadi mabva maita muteereri wedu wokutanga ipo pano pachirongwa chedu chemusi wechina chatanga tiri kukukokai munoitwa hani muri kupi?
Ndotwa mumoyo ndiri kugogo senda.
Ah, kugogo kwakadii komkoma?
Hai kurinani kune kazuva asikombopfuna mutana.
Ehe. Munoona remangwana renyika rakamira sei zvizva mungada imise zvizvarwa zveZimbabwe.
Maonera andiri kuita kana zvikutaurwa na president mutsva zvichibudirira.
Aha.
Zvavari kupromita like to streaming na maministri zvedu asi maduku. Ndinoona kuti zvinotipanda ndiri zvinotipa hope in terms of ndiyo ndataramba tichitambura for a long time saka zvavari kupromise zvinoratidza kuti kwatakananga maybe kunoratidza kuti kuri kungangofamba zvakanaka. Ine nyaya inoratidza kuti vari kuti vakaburisa mari vaya vanga vachiita mari kuzvirenyika ngadzidzoke mari idzo ndiri kuona izvozvo zvikanyatsotevedzwa zvakanaka kana zvikaitwa zvakanaka ndoona sekuti tinogona kunge tine line yakanaka yatiutera yatiofamba nayo. Ndozi zvakaoma vanhu takangogara kunze kwenyika kunde chibatwa zvenhapwa kombo mabasa zvatatiitiswa zvekuenza zvinganakiti saka izvozvo zvinotipa tariro yakafanira ana zvaidyirawo zvakareizini kuti kune vamwe vanhu vakatrena kare manesi maticha vamwe vasina mabasa kana vanhu vakura vachizinga vachiritaya kune vamwe vakangogara kune mamwe mabasa nepamutoro sevatoti tikatarisa kutorerao kandi munhu akagarirei asina ritaya kupinde vachimutemwa dziri kubuda ropa saka zvobetsera vanhu vanove netariro zvokuti vanhu vanogona kutozokangamwa kuti takatichionai vakambonunga sveshe nemuromo tichirarama mu
aiwa tinokutendai mukoma muve nezuva rakanaka uyezve musakangani kudzvanya pakanzi share uyezve kunge mudzoke pano na 4:30 kusvika na 6:30 tinenge tine hurukuro yekutarisa kuti nyika iri kuenda kupi.
Ai zvakanaka maitei.
Bye. Hello, tiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri regai tiende kwavari. Hello. Ehe, asi imbodzikisai mbijana radio yenyu nokuti ndiri kutozvinzwa ndiri ikoko. Dzikisai kuti munzwike nehama neshamwari uyezve ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kutiwo vamwe hama neshamwari dzenyu vari paFacebook vakunzwei. Taurai zvenyu
tichongotarisirwa kuti Zimbabwe ka dai yachivawo nyika yakanaka chiusani mutungamiriri mutsva kudai so chishiro chemazimbabwens ese kuti tinge tichishandawo and then netarizi rakatorwa nemutungamiri wedu mutsvai ndidzosa vese vakanga vachibudisa mari kunze ako tichidzoka I think things will start to shape up zviri naniwo.
Mukoma tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndiri kufana ndiri kuzimbabwe.
kuZimbabwe kumuri kutinzwa here pazvirongwa zvatanga tiri kutefenyura zvitsva uye zvese chanhasi muri kutimbotinzwa kuteerera here paredhiyo?
Ya, zvirongwa takatichera bati paredhiyo tatiri kunyatsokunzwa zvakanaka.
Hamusi kunyatsotinzwa zvakanaka panguva yatiri kutefenyura?
Nenyaya yemasaisai kunokutanga tiri kunyatsokunzwa zvakanaka.
Okay, aiwa pakanaka hapo. Munogona kumoresa yenyu hamani shamwari tisatatora mumuteereri.
Alright, ndinongo kwatsawo vabereki vangu vari kuno mukoma wangu vari South Africa nchingetika mberi neZimbabwe nezvinamba tichinyengeterera nemurese weZimbabwe.
Aiwa pakanaka, muve nezuva rakanaka.
Nemomo nezuva rakanaka.
Tiri kunzwa vamwe mukoma watiri kutaura navapo vari kuZimbabwe. Aiwa, nhasi taita rombo rakanaka nekuti kazhinji kutaura nevari kumusha zvinonetsa nekuti nhare dzinenge dzisinganzwike. Mukoma maita henyu chisa iPhone pasi. Tinokutendai. Yeah, thank you. Zvandai ndiri kutaura izvozvo kuti zvinombotinetsei nekuti vari kuti ivo tiri kukunzwai panhefenyuro pazvirongwa zvenyu zvatiri kutefenyura nekuti takawedzera zvirongwa zvatiinazvo, asi vari kuti dzimwe dzenguva masaisai acho haasi kunyatsobuda zvakanaka. Saka tiudzeiwo imi vateereri vedu veStudio 7 kuti muri kutinzwa here pazvirongwa zvedu zvidzva zvatiri kupakura mazuva ano. Tinowanikwa isusu seicho chichirongwa kune avo vari paredhiyo, muri kuchinzwa here? Titaurei kuti kwakamira sei ikoko. Tinochingamidza vamwe vari pano palive feed yedu. Brian Mujuru ari kuti ndiri kuCape Town. Prosper Domingo ari kuti abva akanda namba dzake. Clopas Katsoke hanzi takateerera. Tsitsi Musinga hanzi I'm watching. Charmaine Nyaks hanzi tiripo. Vese vari panapa. Tokumbira kuti mudzvanye pakanzi share kuitira kuti tione takawanda. Ndiri kunzwa kuti nemumwe muteereri gaitende kwavari. Hello?
Hello?
Tiri kutaura nani?
Mukutaura na Lennon Dambazo.
Mukoma Lennon, muri kutaura muri kupi mimi?
Tiri kufona tiri muSouth Africa.
Kwakamira sei kuSouth Africa uko?
KuSouth Africa kuri kutonhorera zvako. Hameno kwamuri ikoko.
Aiwa, kunokuri nani. Mukoma muri kunzwa iri mudandaro iyi. Nhasi tichange tine hurukuro ipo pano paStudio 7 yekutarisa kuti nyika iri kuenda kupi. Na 4:30 kusvika na 6:30 dzemanheru, asi toda kumbonzwawo kwamuri kuti imi muri kutarisire chii kubva kuhurumende iripo iyi parizvino.
Okay, zvisimba zvacho tendai nekudzidzo pachongo. Okay, chiri kuitika ndechekuti zvoni they still doubt panyaya yekunzi zvoni because what we need for now is a foreign direct investment. For which it's not possible to trust someone whom you have trusted before, mm-hmm. then has failed to deliver. The current president now has been in the government that has been in existence for the past 37 years.
Mm-hmm.
So it doesn't make quite a big difference. It is only my investors Auye Odron Maredu E. For which the person who has been in power for the past 37 years is a similar endeavor as the person who is president like now.
Mm-hmm.
So what we need to do as a nation is to attend or to go to the Union of Rand Monitor in Southern Africa.
Mm-hmm.
Then we say tukudawo kuti mutibatsire just like and we also attend to international institutions like AU, UN, World Bank, IMF because we owe them more.
Apo mungoti gagaga mukoma nekuti nguva dzedu dzadyanana ingoti gagaga pfungwa dzenyu.
Okay, for now most investments they are waiting for the announcement of the cabinet. Cabinet yao ikangu tikangona ine vanhu vakudara chete, it's unlike kutivaone my investment manyone. So they need to be wise when they are making their own decisions. That's all that I can say.
Okay, I watch no tenda. Muve nezuva rakanaka. Tiri kunzwa apo kubva kuna mukoma vari kuSouth Africa vari kuti ivo vachange vakatarisa kuti cabinet ichange yakamira sei. Asi todzokazve kwamuri tichiti isu musakanganwe kuti nhasi ndo zuva riyera tiri kukokai tichiti huyai pano. Tiri pahurukuro dzatichange tiinadzo na 4:30 kusvika na 6:30 dzichange idzo dzichitarisa gwara renyika kuenda mune ramangwana. Tochingamidza Hilda Nkomo hanzi what is this all about so I can say something. Aiwa, dzokai na 4:30 Edgar Sungai, dzokai na 4:30 Stephen Masara Pasi, dzokai na 4:30 Parizi nondombo tisara izwa kanaka tosangana ipo pano na 4:30 kusvika na 6:30 tichitaura isu pamusoro pehwaro rwenyika mune ramangwana. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.